muchuchisi wenyaya iyi vacharles muchemwa vaudza dare kuti vatapfuma vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavakakonzeresa kutengwa kwemotokari nomwe kubva kusouth africa dziri muzita rehurumende asi vakadzodzishandisa sedzavo vamuchemwa vati motokari dzose idzi dzakakonzera kuti hurumende irasikirwe nemari inoita madhora ekuamerica zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu US$11,936 sezvo pasina kubhadharwa mari yekupinza motokari idzi munyika kana kuti import duty rimwe remagweta avatapfuma vaisau mandipa vaudza dare pavanga vachikumbira mukana wekuti musungwa abhadhariswe mari yechibatiso kuti vatapfuma vari kuramba mhosva yavari kupomerwa sezvo vachiti motokari idzi ndedzehurumende sezvo mapepa ekuti dzisabhadhare mari yekupinzwa munyika akasainwa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vamishek svanda mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achishanda nekomisheni inorwisa uori yezimbabwe anti-corruption commission vatimothy guta vaudzawo dare kuti vatapfuma havafaniri kuburitswa muusungwa sezvo vachiti vari kuferefetwa nenyaya yekupinzwa kwedzimwe motokari munyika dzinodarika zana vachishandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo vati vatapfuma ava vechief director monitoring and evaluation kuhofisi yemutungamiriri wenyika vanogona kuvhiringidzana nevafakazi vasina kudomwa mudare uye vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti umbowo huri kuvaroverera huri fararira asi mutongi wedare vahosiya mujaya vatura mutongo wekuti vatapfuma varambe vari muusungwa sezvo vachiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi zvisinei nekuti havachashanda kustate house zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avatapfuma vavalentine mutatu
taita chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba tataura zvakawanda kuti sei vachifanira vatongo vachibva kumba asi dare rati ani nechinzvimbo chavanacho muhurumende vanokwanisa kunoindafia nevafakazi panyaya iyi
vamutatu vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare epamusoro
tinoona kuti vanokodzera kuti vapiwe bail saka tichainda kudare guru rehigh court kuti vanotongwa vachibva kumba
vamujaya vati vatapfuma vadzoke musi wa15 nyamavhuvhu pachaenderera nyaya iyi mberi vatapfuma vakambodomwawo munyaya yehuori kukambani yemarasha yewangi colliary uko kunonzi kwakashayikwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuamerica vatapfuma ndivo vave musungwa wechipirano vemukuru muhurumende asungwa nenyaya yehuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yezaki nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa musi wachivabvu 30 2019 asi MDC yakaburitsa mashoko ekuti komisheni iyi iyo inotungamirirwa naamai Lois Matanda Moyo vano vemudzimai wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo haina mazino vamoyo ndivo vakabuda pachivhitivhiti muna mbudzi 2017 vachizivisa nyika kuti mauto ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.